tinoshushikana chaizvo nokurasikirwa kwatakaitwa naya Janet Munyaka aiva mutori wenhau ainyanyoshanda panyaya dzokudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, tinoti muchirungu diplomatic correspondent.
Muungati mufi ainge ari munhu akaita sei?
Janet takashanda zvikuru zvakanaka naye, aigarisana navamwe zvakanaka, achiita basa rake zvisina kana mvonga mupopoto. Mukuziva kwedu tinoti muchirungu she was a consummate professional pabasa rake. Saka ndingati mazuva apfuurayo mukuru weZBC anoti muchirungu acting chief executive vakandifonera vakanditi mumwe wedu arwara ari muchipatara, abatwa neCOVID-19 ari muintensive care. Zvino hazvina kutimirei zvakanaka nekuda kwokuti chirwere ichocho hachisi chirwere chokuti munganyanyoshanyirana nokunoonana kuchipatara. Takangomira tichipiwa maupdates neminista wavo vachitaura nemhuri yake. Garei garei takazonzi ndingati kuswera zuro ava nani chose zvokuti akufema zvisina kubatsirwa nomweya kana kuti asisiri paoxygen. Tikati aiwa zvakanaka. Zvino nezuro kusendo patakanzwa kuti zvinhu zvanyangara futi munhu asisina kumira zvakanaka, pane chachinja. Ende aiwa namatirai munhu. Nezuro manheru kuya foni yobva yauya ichiti munhu ashaya.
Izvi makazvitambirawo sei vamangwana?
Aiwa zvinorwadza nokuti handina kumbosangana nemunhu mumwe chete anotaura shoko risakarurama pamusoro paJanet. Aishanda zvavamwe zvazvakanaka navamwe zvikuru. Isusu kwedu tainyatsoona kuti aiwa uyu munhu anogona basa rake. Ndosaka mukaona munhu anoitwa diplomatic correspondent kureva kuti anonzwisisa foreign policy yeZimbabwe, anonzwisisa kwatiri kuda kuenda senyika, anokwanisa kuvhunza mibvunzo yakanangana naizvozvo kubva kuvanotimirira kune dzimwe nyika nevanomirira dzimwe nyika muno, anokwanisa kudhila naforeign affairs minister nekutaura napresident chaivo vanova the chief diplomat of this country. Saka aiwa tarwadziwa chaizvo nekushayikirwa kwataitwa.